mumwe mukuru muhofisi yekudyidzana nedzimwe nyika. Anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa, kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwara. Asi mubato reZANU-PF muri kuita kunetsana kunotyisa. Zimbabwe Electoral Commission inoti yabhadhara chimwe chikamu chemari yekutenga michina yeBVR kuLaxton Group, uye ichatanga nekudzidzisa vanhu vachazodzidzisawo vamwe kushandisa michina yacho mumatunhu ose vanhu vasati vatanga kunyoreswa. Sangano reThis Constitution, Our Constitution roendesa tsamba yenyunyuto kuZEC nenyaya yekuti vanhu vaunze mapepa ekwavanogara kuti vakwanise kuvhota. Bato reNCA rinoti gadziriro yesarudzo dzayo dziri kufamba zvakanaka musarudzo dzeby-election dziri kuitwa kwaChiundura, kuTsiva, muChakabhu, Kizito, Chivamba. Mutungamiri weZifa vaPhilip Chiangwa vokurudzira vanhu kuti vaende kunhandare yeHarare Airport mangwana kunochingamidza vatambi veMaorias avo vakasimudza mukombe weCOSAFA neZuro mushure mekurova Zambia. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa kusimudza mukombe weCOSAFA Cup kwakaitwa neZimbabwe neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz shortwaves mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.